Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechipiri ndira 3 2017. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Urongwa hwanga huripo ndokuti vakanga vakuva bateri vamushore vakanzi nekanzuro vambomira kusvika nyaya yapera kumatare ezvinosva kunova kwayakasumwa. Ndo zvanga zvaitika nguva pandanga ndakarembedzwa paya paya ndakatasema ndobatira kuuya nenyaya iyoyo.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti havasati vapirwa nyaya yekuti vanofanira kutumira mazita evanhu vanotora chigaro chemunyori weguta ndira asati apera sezviri kutaurwa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuwere. Nhasi tiri kutarisa chirongwa cheCommand Agriculture kuti chinoshanda here mukumutsiridza upfumi hwenyika. National AIDS Council inoti nyaya yekuda kuvarairwa mukurwisana nechirwere cheHIV AIDS inogona kudzosera kumashure nyaya yekurwisa denda iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yekunetsana muguta reHarare pakati pegurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuwere nameya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni inenge iri kuenderera mberi mugore rino zvakare. VaKasukuwere vanoti kanzuru pakupera kwemwedzi uno inofanira kunge yava pamazita evanhu vainoda kuti vaite vanyori veguta kana kuti vachatora matano kana kuti vachatora matano avasina kuda kutaura. Asi vaManyenyeni vari kuimbawo rumwe rwiyo pamusoro penyaya iyi. Ngatinzwe hurukuru yavaita naBlessing Zulu weStudio 7 uyo atanga nekuvabvunza kuti vakaudzwa here nezvenyaya iyi.
Ndikutonzwa kubva kwamuri nyaya yamurutaura yekueadline yamurutaura ndikutonzwa kubva kwamuri handina tenda ndinanzwa kuna anyone.
Asi imi sekanzuru pane zvamanga muchiitawo here kuedza kuti munge muchizadzikisa icho chinzvimbo ichochi?
Urongwa hwanga huripo ndokuti vakanga vakuva bateri vamushore vakanzi nekanzuro vambomira kusvika nyaya yapera kumatare ezvinosva kunova kwayakasumwa. Ndo zvanga zvaitika nguva pandanga ndakarembedzwa paya paya ndakatasema ndopatira kugumira nenyaya iyoyo. Kumatare ezvinosva sekuziva kwangu hakuna chati chabuda.
Saka tingati kanzuro yakangomirira kuti itange yanzwa zviri kubva kumatare.
Pane nhau yavati vangu kuti ndingandoti kanzuro yakasungwa maoko nekuti nyaya iri pasi kumatare ezvinosva.
Tochimbotarisawo nyaya dzimwe dziri kunetsa muguta umu totanga nenyaya yemigwagwa. Zviri kufamba sei? Vanhu vakawanda vari kuti manyanya makomba mutara umu.
Kana vari kuti manyanya makomba vari kutaura chokwadi, ini ndinotenderera guta rese ndichiona zviri kuitika. Chokwadi ndechekuti migwagwa yedu haichatombofambika.
Chii chiri kukonzera kuti zvidai? Ukama hwenyu hwakamira sei nezinara?
Ukama hwedu hauna kumira zvakanaka. Tinomhorisana, tinotsekererana. Asi ukama hwedu chaihwo ndehwekuti ivo vanofanira kuburitsa mari yavanotipa kuitira kuti tikwanise kugadzira migwagwa. Kana vasingatipe mari idzodzo tose vane matambudziko maviri. Isu tiri kutanga tiri kuti aiwa tinoti izvi tazvitadza. Inini vacho vane mari yacho yemitero yedzimotokari tigadzirai migwagwa nekuti kune homwe ndokune basa.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vachitaura parunare naBlessing Zulu weStudio 7. Vanorwira kuchengetedzwa kwemhuka vaJohn Rodriguez vesangano reZimbabwe Conservation Task Force vanoti vanotambira nemufaro danho rakatorwa nenyika yeChina rekumisa kutengeswa kwenyanga dzenzou nezvipembere panopera gore rino ra2017. Varodriguez vanoti danho iri rakabudirira richabatsira mukuchengetedzwa kwenzou nezvipembere zvemunyika izvo richazoita kuti nyika iwane mari kuburikidza nekushanyirwa. China yakazivisa kuti ichatora danho rokumisa kutengeswa kwenyanga idzi zvishoma nezvishoma ichitanga nekutora matano muna kurume wegore rino. Nyika iyi inotiwo vanochengetedza mitemo vacharamba vachitora matanho ekuona kuti mwena yose inopinza pamwe nekutengesa nyanga zvisiri pamutemo yavharwa. Nyika iyi ndiyo huru pamisika yose yepasi rino inotenga pamwe nekutengesa nyanga dzenzou nezvipembere. Dzimwe nyika dzinotenga nyanga idzi nekutengesa iJapan neVietnam idzo dzisati dzazivisawo padzimire. Zimbabwe iri kurwisa kuti ibvumidzwe neConvention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora kana kuti CITES kuti itengese nyanga dzayo dzinorema matani 96,000 uye dzichikosha mari inoita $10 billion. Asi CITES iri kukurudzira kuti Zimbabwe ipise nyanga dzayo sezviri kuitwa nedzimwe nyika dzakaita seKenya senzira yekumisa kuurayiwa kwenzou nezvipembere zvisiri pamutemo. Ngatinzwe hurukuro yataita navaRodriguez pamusoro penyaya iyi.
Isusu tinofarira chaizo kuti China ari kuturakidza kuti wanokwanisa kutonga and ndivawo market yakakurisa muplanet iyi. So therefore kana iwawo maChina chaiwo wanoti kuti wachabena ivory ndiyo kutanga kuti nyanga dzenzou neyarino dzinopera kuti muka izozo dzifeme enda muka dzacho ndiya wano dzedu asi dzedu but dear future generation. So therefore isu tinofariridza chaizo but chinogara chete chitarira kuti wachachengeta sei kana wanowisa mamutemo idzozo ndiyani achainforce mutemo idzodzo.
Asika vaRodriguez, Japan neVietnam dzinotengawo nyanga dzenzou nezvipembere. Hazvina here dambudziko razvinozokonzera?
Yeah, wanokwanisa kuzvitenga but market yacho yakakurisa ndiyo China. And kana China varira madoo wano wacho achatengesa sei. So that means value yacho yanyanga idzodzo ichadzika. So therefore poaching inozoperera and munhu anoita matrade yenyanga dzenzou zichafira ipapo.
Zimbabwe inyika yanga ichitengesawo nyanga dzayo dzenzou pasi pechirongwa cheCITES. Mungaona Zimbabwe ichitambira here danho ratorwa neChina?
Zimbabwe vanoziva vanoti sovereignty and munhu wacho mafungo dzacho dzakasiyana nakwese kwese. Iwo vari kuda kuita mari chete. Unoziva chinhu chiri panapa, unoziva CITES trade organization asi organization kuti inoenforce mutemo dzacho. So therefore kana wanovaridza mutemo idzodzo kuti China wachirambidza ivory ichipinda munyika mao then isu tinozviziva kuti tine chance yokuchengeta mhuka idzodzo dzirege kupererwa kufa.
Avanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Conservation Task Force vaJohn Rodriguez vari parunare neStudio 7. Vabereki vane vana vakawana nzvimbo dzeGrade 1 neForm 1 mudunhu reMashonaland and West vanoti havasi kufara nekumanikidzwa kutenga mayunifomu pazvikoro kuti vapiwe nzvimbo. Mayunifomu aya anonzi ari kutengeswa nemitengo iri pakati pemadhora 10 nemashanu nemadhora 20. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vabereki ava vanoti kuti mwana apiwe nzvimbo anofanirwa kubhadhara mari yechikoro pamwe chete nenhumbi dzechikoro idzo dzinotengeswa pachikoro pacho. Asi vabereki vanoti nhumbi dzechikoro dzinotengeswa pazvikoro dziri kudhura uye hadzina kusimba sezvakaita nhumbi dzechikoro dzinotengeswa kuzvitoro zvakaita seNB, Barbers kana Adams. Chiri kunyanya kurwadza vabereki ndechekuti kana munhu asina kubhadhara mari yenhumbi dzechikoro mwana wake anoshaya nzvimbo yechikoro. Mumwe mubereki vaJustin Nyachowe vanoti zvikoro zviri kubira vanhu mari sezvo vari kusanganisa kuwana nzvimbo dzechikoro nekutenga nhumbi dzechikoro dzevana.
Istononge ipapo pankwasa kukisa kuti vamwe vabereki kana vamwe vana vatadza kuenda kuchikoro pamusaka pechi pekutizo iwo vanenge vasina mari yekuzotenga uniform bozi mari yatukuwana tukuiwana nemunzira dzakasiyana siyana pane vamwe wekuti anenge ane mari yaanayo yaanenge akabhajeto kaunti yaanenge awanawo yekuti inongokwana maschool fees but kuti azokwanisa kuzotenga zvimwe zvinhu inenge yakutadza kukwana but at least akambowanawo mari yekuti anobhadharawo kana kuti kuschool fees uniform wozotengawo time zvinge zviri nani at least vana vakaona vanokwanisa kuzoendawo chikoro
mumwe mubereki muzvari George Nakamoto vane mwana akawana nzvimbo pachikoro chenemakonde vanoti nhumbi dzinotengeswa kuchikoro hadzina kusimba asi dzinodhura muzvari Kamoto vanoti zviri pachena kuti muzvikoro mave kuitwa zveuori
hazvina kunaka nekuti vamwe vabereki hava afforde kutenga mauniforms isu vabereki hatiafforde kutenga mauniforms anenge achidhura chikoro chinoisa another percentage yayo ofichi vamwe vanhu vanenge vachida kutenga kwakachipa
asi vamwe vabereki vanoti danho rekutenga nhumbi dzechikoro dzinogadzirwa nekambani imwe chete rakanaka sezvo nhumbi dzacho dzine ruvara rwakafanana vachristopher chaita mumwe wevabereki vane maonero akadaro
kucentralizwa kwokutengeswa kwemauniform kuzvikoro kunobatsira kuti vana vave uniform what I mean ndeyokuti kwadzikabva kwakasiyana-siyana machira anosiyana inogona kunzi army green yekwanb neyekwababas neyekwamusa neyeku inosiyana-siyana green yacho vana zvinokanganisa uniformity yevana
mukuru webazi rezvedzidzo mudunhu remashonal and west vasylvester mashaya mombe vanoti hausi mutemo wehurumende kuti zvikoro zvitengesere vabereki nhumbi dzevana vechikoro vamashaya mombe vanoti kutengeswa kwenhumbi dzevana muzvikoro kunofanirwa kurerutsira vabereki kwete kuvaomesera vamashaya mombe vanoti mutemo wehurumende haumanikidze mwana kuti apfeke nhumbi dzechikoro kuti adzidze pane runyerekupe rwekuti makambani evakuru vakuru vehurumende ndiwo ari kusona nhumbi dzevana vechikoro idzo vabereki vari kuti dziri kudhura uye dzisina kusimba zvikoro zviri kuvhurwa musi wa10 ndira ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa
bato reMDC notungamirwa navamogenzvangirai rinoti ratora danho rekukurudzira nhengo dzaro kuti dzisashandise madandemutande akaita seTwitter neFacebook mukutaura zviri mumwoyo yadzo kana wokutaura pamusoro penhaurirano dzekushanda pamwe dziri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika mutauriri weMDC Tivaobet Gutu vanoti bato iri rakaita chisungo mwedzi wapera chekuti mutungamiri webato vamogenzvangirai ndo chete vanofanirwa kutaura pamusoro penhaurirano dzekushanda pamwe nemamwe mapato vagutu vanoti dzimwe nhengo dzavo dzanga dzave kutora mukana uyu kunyomba kana kuzvidza vamwe uyewo vakaona kuti vavengi vavo vanogona kushandisa mukana uyu mukukanganisa bato ravo ngatinzwei vachitsanangura
jonga ndoda kuti nditange ndichikutenda kuti vandipa mukana wekuti nditaure newe ndichishuvirawo vatereri gore dzvarakanaka 2017 ndoenderera mberi zve ndichiti hatingati vanhu varambidzwa kushandisa social media panyaya dzecoalition kuMDC ndoda kuti ndinatsokupatsanangura zvakanaka pakaitwa musangano muna zvita gore rapera muna December misangano iyi yose ikawirirana pakaitwa zvisungo kana zvetingangoti muchirungu maresolutions okuti President Morgan Tsvangirai ndo vachazenge vachitungamirira bato redu reMDC panhaurirano dzose dzakanangana nenyaya dzemacoalition zvichireva kuti hazvichaita kuti nhingi nanhingi nanhingi wongotaura nokuti tee tisingadi kuti tikonzere inonzi muchirungu confusion vanhu havazohwisisi kuti uyu ataura akati chii mumwe akazoti chii umwe akazoti chii zvozoita kunge vanhu vasingahwisisi zvavanoita saka tikati isu tino mukuru wedu nyanzvi zvepolitics anohwisisa chii chinonzi politics tikati ngavashandise masimba avo atakavapa kuti vatitungamirire panyaya dzekunhaurirano dzemacoalition ndo nyaya iripo
asika vagutu aka akasike kutanga bato renyu richitora matanho akadai kunhengo dzenyu kuti vanhu vasangonyora nyora pamadande mutande chii changa ichiita kuti zvirambe zvichiitika emakambo taura nezvazvo?
Unoziva Jonga Madande Mutande ava akafanana naivo maFacebook naivo vana WhatsApp nana Twitter nezvimwe zvakadaro, anoda kushandiswa neuchenjeri. Apa hatisi kuti vanhu varambidzwa, isu hatisiri pati inorambidza vanhu kuti vataure zviri pamwoyo yavo kana zviri mumusoro mavo. Apa inyaya chete yekuti toda kuti zvinhu zvitaurwe zvine gwara remusangano, zvine discipline, pasina kunyombana, pasina kutukana, pasina kutaura zvinyadzi kana kunyora zvinyadzi.
Saka muchaona here nhengo dzenyu dzichitora matanho ekuteerera mashoko iwayo?
Kwazvo. Nhengo dzedu inhengo dzendingangoti muchirungu macomrades, macaders, vanoziva gwara romusangano. Saka munhu chaye chaye anenge achitsigira MDC inotungamirirwa naPresident Morgan Changirai anoziva kuti kana pane chisungo chaitwa tinotevedzera.
Vanga vari mutauriri webato reMDC Tiva Obet Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. National AIDS Council kana kuti NAC vanoti apo Zimbabwe yanga iri kuita zvakanaka munyaya dzekurwisana neHIV AIDS, vanhu vave kurivara izvo zvave kuita kuti vamwe vanhu vabatwe neutachiwana, zvichidzosera kumashure basa riri kuitwa nesangano iri, hurumende pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weNational AIDS Council Dr. Tapuwa Magure vanoti umbowo huripo hunoratidza kuti kunze kwevamwe vakaita sepfambi, vazhinji vari kubatwa neutachiwana panguva ino vasikana nemadzimai echidiki vari pakati pemakore 15 nemakore 24. Vanotiwo varume vakawanda vane makore 50 kana kudarika vari kubatwawo neutachiwana hweHIV AIDS zvakanyanya.
Pane maresults akalonjwa izvozvizvi aitwa inonzi Zimfia yataita yatichida kumacommunity tichinotesta vanhu and so forth. Yakanyatsokutaridza kuti paage group iyoyi yatiri kutaura nezvaiyi 15-24 vakadzi especially rate yeutachiona hweHIV inoita seiri kukwira paage group iyoyo, asi zviri kutonyatiwarawo futi ndezvokuti vanhu vava vapfuura 50 vavamowo futi munyaya idzidzi dzokuti HIV yava kukwira.
Dr. Magure vanoti izvi zviri kukonzerwa neurombo, izvo zvinoita kuti vasikana kana madzimai echidiki varare kana kudanana nevanhu vasiri vezera ravo.
Nyaya dzepoverty, nyaya dzezvikoro izvi, nyaya dzemabroken family, nyaya yegender based violence, nyaya yemasugar daddy, zvese izvozvozvo zvinhu zvinokonzeresa kuti vana vaite very vulnerable.
Dr. Magure vanoti Zimbabwe inofanira kushanda zvakasimba kudzivirira zviri kuitika izvi, uye vanoti kana nyika ikakwanisa kudzidzisa pamwe nekupa ruzivo kuvanasikana nemadzimai echidiki pamusoro peHIV AIDS pamwe nekuvapa mukana wokuita zvavanoshuvira, zvinogona kuderedza kubata kwavo utachiwana hweHIV AIDS nezvikamu 90 kubva muzana. Bazi rezveutano rinoti riri kushushika kana zvikuru nezviri kuitika izvi, uye ratove nechirongwa chekudzidzisa vanasikana kukosha kwekuenda kuchikoro pamwe nekubatsira avo vanoshaya mari kuti vaenderere mberi nedzidzo. Vari kutungamira chirongwa ichi mubazi iri icho chinodaidzwa kuti DREAMS kana kuti Determined, Resilient, Empowered, AIDS Free, Mentored and Safe Women, vataurai Batasara vanoti chirongwa ichi chiri kufamba zvakanaka, uye pane vanasikana vakawanda vave kubatsirikana. Vanoti pasi pechirongwa ichi vanoshanda nevarairidzi pamwe nevabereki.
Tirikutarisana nenyaya dzekubhadharira vana mafizi kuti varambe vari kuchikoro, varambe vachidzidza. Tichitarisana nenyaya yekuti tikagarisa mwanasikana munharaunda yemuchikoro, zvinoderedza mukana wekubatira utachiona hweHIV.
Vanoenderera mberi vachiti vanoshandawo nevarume vakuru muchirongwa ichi.
Tinoda kuti tibate varume vakuru vatingati mashuga tijaya vari kuenda kune vana vachivatsvetera, vachirara nevana, vachivanhumburisa, vachivasiya vaine utachiona hweHIV.
Muzvare Gracious Weta ndemumwe vasikana vari muchirongwa ichi uye anoti chiri kumubatsira zvikuru.
Pakafa mbuya vangu hapana munhu aikwanisa kundibatsira kuti ndibhadharira school fees kuti ndiende kuchikoro. Saka ndagara ndiri kumba sendu chikoro, but Dreams yakandibatsira ikatanga kundibhadharira school fees kuti ndiende kuchikoro. Saka chakandibatsira zvakanyanya.
Chirongwa ichi chiri kuitwa kunzvimbo dzine vanasikana vakawanda uye kunzvimbo dzine dambudziko reHIV AIDS zvakanyanya dzakaita seVulawayo, Gweru, Mazowe neMakoni. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa9198M, pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapato makuru ari kurwisa muSyria anotave kumira kupinda munhaurano dzekumisa kurwisana dziri kutungamirwa neRussia dzichaitwa mukupera kwemwedzi uno muguta guru reKazakhstan reAstana, senzira yekunyunyuta nekutyorwa kuri kuramba kuchiitwa chibvumirano chekumisa kurwisana chave nemazuva mashoma chakaitwa nehurumende. Vakasarudzwa semutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vashoropodza kambani hombe inogadzira dzimotokari yeGeneral Motors nekutumira kwayo kuAmerica motokari yerudzi rweChevrolet Cruze iyo yakagadzirwa kuMexico pasina kubhadharwa mitero. VaTrump vayambirwawo kuti vanogona kubhadharisa kambani iyi mitero yakakurisa. Muzinda weVatican wapindawo mubhizinesi rekutengeswa kwezvekudya kuburikidza nedanho riri kushoropodzwa nevamwe rekubvumidza kambani inotengesa zvekudya yeMcDonald's kuvhura chitoro mune chimwe chivakwa cheVatican chiri chinhambwe chidoko kubva panzvimbo inokosha yeHoly See. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munhau dzemitambo. Mutauriri weZifa waXolisani Gwesela vanoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka mukamba mavo zvekuti vari kushamisika nevanhu vari kuti gadziriro dzekuenda kumakwikwi eAfcon kuGabon hadzisi kufamba zvakanaka. Mukuzoya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaGwesela.
Ari kufamba zvakanaka chaizvo. Vakomana vakapinda mucamp vanga vachitrena kubva musi wa26 December. Vari kutarisira kufamba kuenda kuCameroon musi wa8 apa vachiona kuti amafrendi veyecameroon vozobuda mucameroon musi wa10 kuti vachienda kufanzval pafinal tournament yeAfrica Cup of Nations, Total Africa Cup of Nations 2017, apo pavachatamba neAlgeria, Senegal neTunisia.
Ko, tanga tichinzwa kumboti mukembe maa musina mufaro, ichokwadi here? Zviri kufamba sei?
Hamino izvozvo mazuva anawa kupi. Vakomana vedu vakapinda mukembe zvakanaka, ziri kufamba zvakanaka, dzese tiri kudziwa zvigadzirwa zvakanaka. Vanhu vane kufambisawo manyepapo nepapapo. Tina kumira muzvekuisara nevakomana vedu.
Mutauriri weZifa waXolisani Gwesela vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kuti upfumi hwenyika hubudirire, Zimbabwe inofanira kusimbisa nyaya dzekurima kuti isapedze mari yakawanda ichitenga zvinhu zvekudya. Izvi ndizvo zvakapa kuti hurumende iparure chirongwa checommand agriculture, icho chinopa varimi zvikwanisiro kuti vakohwe pakuru vozadza dura renyika. Asi chirongwa ichi chingashanda here? Mutoro wedu wenhau Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Muteedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vari kutungamira chirongwa checommand agriculture ichi. Pasi pechirongwa ichi varimi vanodarika zviuru zviviri vanopiwa nehurumende mbeu, mafotereza nezvimwe zvikwanisiro. Zvirongwa zvakadai zvakamboedzwawo kunyika dzakaita seSoviet Union ichitungamirwa navaJoseph Stalin uye zvikamboitwawo kuChina ichitungamirwa navaMao Zedong. Mamiriyoni nemamiriyoni evanhu anonzi akafa munguva iyi kuChina nekuSoviet Union nekuda kwezvirongwa izvi. Vamwe vaifa nenzara asi vamwe vachiurayiwa nehurumende dzenyika idzi. Asi hurumende yeZimbabwe inoti chirongwa chayo chakanangana nekuzadza matura uye hurumende haisi kumanikidza varimi kuti vapinde muzvirongwa zvayo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoti chirongwa ichi chinokwanisa kubatsira hurumende chikaitwa zvakanaka.
Nyakurima yakakosha zvakanyanyisisa. Agriculture kwenguva yakareba reba ndowanga uri musimbo weekonomi yedu. Especially makatarisa nguva before land reform nana 2000. Saka kusimudzirwa kwaagriculture sector kusimudzirwa kweikonomi yedu. Muchirongo tinoti agriculture yakasimiza. The rest of the economy inobatira chikotsoro. Saka agriculture yedu yakasimukira zvinoita kuti even makore agore apfuura kana makore apfuura aya Zimbabwe yanga yatove itori net food importer. Zvichireva kuti tiri kutenga chikafu chakaisimbotengesera dzimwe nyika kune dzimwe nyika. Saka tikanga kwanisa kuzvirimira chibage chedu tichifidha nyika yedu uye tichikwanisawo kutengesa kune dzimwe nyika, zvakurevawo kuti even current account deficit yedu inobererawo. Zvoita kuti ikonomi mareserves eikonomi yedu anga achichengetedzwa, tokwanisa kuinvesta mune zvimwe zvakasiyana siyana.
Mukuru weZimbabwe Commercial Farmers Union vaPaul Zakaria vanotendrana navachitambara asi vachiti zvichanetsa kuti varimi vakwanise kuendesa kuhurumende chibage chavakanzi vaendese nekuti zvikwanisiro zvacho zvakanonoka kuuya.
Pari zvino nezvatinoona zviri pasi matani mashanu vachava vanhu vashoma vanokwanisa kuzadzisa izvozvo, nokuti zvikonzero zvinotevera zvinoti mainputs chokutanga akanonoka kuinda kuvanhu. Chepiri, mainputs akaenda kuvanhu haana kuinda akakwana. Vamwe vakawana mbeu ndokuwana fertilizer yepasi, asi zvemishonga nemishonga wesora newezvimbuyu havana kuwana.
Dr. Chitambara vanotenderana navo. VaZakaria vanotiwo varimi vanenge vachidawo kuti vapiwe zvimwe zvinhu zvisiri mbeu nemafotereza chete.
Program yeCommand Agriculture inopa mainputs koga, haipi mari dzekuti vanhu vagone kubhadhara vashandi, nekuti dambudziko riri munyika iko zvino kuvazhinji nderekuwana cash yekuti ubhadhare vashandi. Izvozvo zviri kunetsa zvikuru. Saka ndichitarisa izvina zvino uno kuna vamwe vasati vawana mishonga iyi yesora. Saka sora nezvirimwa zvaakuita makwikwi muminda, izvozvo zvinoderedza gohwo.
Rimwe dambudziko riri kutarisana nechirongwa ichi inyaya yekuti vamwe varimi vave kutengesa pamukoto zvekurimisa zvavanenge vapiwa nehurumende. Asi kunyange hazvo paine zviri kunetsa, nhengo yeZANU-PF inomirira makonde mudare reparamende vaKindness Paradza vanoti zvinhu kwavari zviri kuvafambira zvakanaka.
Izvozvi ndiri kutobva kupurazi kwangu kwandanga ndichimema nyinga yangu ini, nekuti ndine chimage chakawandisa gore rino zvisingaite. Ndinotori ne500 hectares dzechimage, 200 dzacho ndedzeCommand.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo vanotiwo nyaya yekuti Zimbabwe iri kutenga zvirimwa kunze kwenyika ndiyo yapa kuti munyika mushaike mari uye kuti zvinhu zvakaita semafuta ekubikisa zvinetse kuwana. Zimbabwe yakatora minda kubva kuvachena muna 2000, asi kubva pamakore aya hapana chinhu chatichabuda sezvo varimi vatema vakawanda vakagarira badza. Asi gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa vanoti vanofunga kuti upfumi uchaita zviri nani gore rino sezvo vari kutarisira kuti varimi vachakohwa pakuru nenyaya yeCommand Agriculture. Zimbabwe yaiwana mari yakawanda kubva mukutengesa fodya, donje nezvimwe kunze kwenyika. Asi iko zvino yave kupedza mari yakawanda ichitenga zvinhu izvi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Tinotenda Blessing, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyamina Chris Gande.